Vamugabe vakurudzira vemakambani anorima mbeu akazvimirira nevemabhanga vachiti vanofanira kutsigira mabasa ekurima munyika kuti upfumi hwenyika huvandudzwe. Vatiwo mutengo wekukwereta mari mumabhanga uchakakwira zvakanyanya, uye izvi zvinodzorera kumashure mabasa ekurima. Izvo zvinodzorera upfumi hwenyika kumashure.
Financial institutions should also come in to provide sufficiently.
Vemakambani emari vanofanira kuparutsigirwa kumabasa ekurima, nekuti mabasa aya haakwanisi kufamba kana pasina mari. Tinodawo kuti vemabhanga vaderedze mutengo wavo wemari, nekuti kana vakasadaro vanenge vachitokanganisa mabasa ebudiriro.
Zvichakadaro, bazi rezvekurima ndiro ratora mubayiro wepamusoro unopiwa nevanoronga Harare Agricultural Show veZimbabwe Agricultural Show Society gore rino. Mushure mokukunda vese vairatidzira nekuda kwechirongwa charo cheCommand Agriculture. Mubayiro uyu watambirwa negurukota rezvekurima vaJoseph Made kubva kuna vamugabe. Kambani yeEconet ndiyo yatora mubayiro wepamusoro. Pamakambani eposvininhare, Rural Electrification Agents ndiyo yatora mubayiro wepamusoro pamakambani ezvemhando dzemoto. Kambani yeMarasha yeWange Colliery ndiyo yatora mubayiro wepamusoro pamakambani ezvezvicherwa. Mukuru anoona nezvemabasa ekutengesa mukambani iyi, Dr Beauty Mutombe, vaudza Studio 7 kuti vafara chose nemubayiro wavawana uye vachaedza kudarika apa gore rinouya.
Saka kana mawina kudai zvinoratidza hardware, zvinoreva kuti takashanda nesimba. Tinoda kunyanya kupa kutenda kune timu yakaita kuti basa iri kubudirire tisvike pakuhwina nasi. Ndinoziziva kuti isusu seHwange Colliery tine basa rakawanda muekonomi rekuti tikwanise kuti tipe Marasha kunyika yese, kutobhako, kune vanorera huku, kune maindastry edu vese vanoshandisa Marasha. Kune vamwe vanga vasingazvizive kuti tiriko, asi nekuratidzira kwataita vava kuzviziva kuti tiriko, kunyanya nekuhwina kwataita ikukuku, ndinozviziva kuti shoko richapararira.
Mutungamiriri weZAS Vangoni Kudenga vati show yegore rino yakabudirira chose uye yaitwa apo mabasa ekurima ari kutarisirwa kusimukira nezvikamu makumi maviri nechidimbu kubva muzana. Mune imwewo nyaya, mutori wenhau anoshanda akazvimiririra Anderson Manyere, uyo anoti akarohwa nenhengo yezano PF vaEfraim Chizola achibva asungwa Agricultural Show, anonzi acharara muchitokisi kwezuva repiri nhasi. Manyere anonzi aitora mufananidzo vatsigiri vezano PF apo akarohwa. Gweta ravamanyere vakudza ikadzere vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo Manyere ariye akarohwa, ndiye ari kupomerwa mhosva yekurova munhu, asi ari kuramba mhosva iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.